Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 22, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisiganzwe kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vaLumumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank. Taida kunzwa governor wa central bank achitaura.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zvouori navaAsi Lumumba ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Dare reParamende rotanga chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhajeti regore rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJora Mugumbo vovimbisa kupedza dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari. Varairidzi vochema-chema nekushaya simba kwemari yavari kutambiriswa vamwe vachikanda mapadza pasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor of Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaburitsa mashoko kuvatori venhau nhasi vachiti vambomisa basa vashandi vana vekubhanga iri vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko vachangopiwa basa rekutaura vakamirira bazi rezvemari vaAsi Lumumba paFacebook yavo ekuti vana ava vari kuita zveuori nekutengesa mari pamukoto. VaLumumba vakataura mashoko aya nezuro vachiti vaitaura vakazvimirira kwete kumirira bazi rezvemari. Vamiswa mabasa ava vanosanganisa vamirira ichiremba, vanomene mataruka, vaGresham Muradzikwa uye vazvandiwana Sabure. VaMangudya vati vari kuda kuferefeta nyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Inyaya inokatyamadza zvikuru kuti tingati vana ava vanganzi ndivo vanobudisa mari mubank vosaspendwa vasina mukuru uri kuvabatsira kana zvakaitika. Zvinogona sei kuti majuniors emureserve bank vasaspendwe, tisikanzwi kuti vakuru vacho vari pamusoro pavo vasaspendwa. Pamusoro pazvo tikazvinzwa kuti vaLumumba ndo vaakutsanangura kuti vari kubudisa mari mureserve bank. Taida kunzwa governor wa central bank achitaura kuti chii chaitika nekuti vaLumumba havana unyanzvi neruzivo nezvinoitika mucentral bank. Asi hatisi kuti vanotyora mutemo vasaspendwa. Zimbabwe iri kuda kupuwa direction pari zvino, haisi kuda kupuwa majokisi akapfupi. Hatiri kuona kuti tongonzwi nhengo vasaspendwa nanhingi nanhingi. Governor wacho akati zii, tida kunzwa kuti governor ari kuti kudii. Kana vanhu vasaspendwa zvaiitika sei governor wa central bank asingazvizivi? Kana chiri chokwadi toti idambudziko futi zvakare kuti mureserve bank munobuda sei mari zviri nyore kudaro. Iwa Mangudya mashure mavhiki apera vangaita hakuna mari iri kubuda kubva mureserve bank iri kuenda kumusika mutema. Kana zviri vechokwadi zvikureva kuti Zimbabwe ine basa guru rekuita kuitira neuori corruption tingati iri kuitika, nekuti shuwa nyika haingatongwi matongerwo iwayo. Vanhu vezimbabwe kutambudzika.
Tombotarisawo iyo nyaya yekupiwa basa kwavaLumumba, tiri kuonawo vamwe kubazi rezvekubudiswa kwemashoko vari kugunun'una kuti havana kunge vasumwa navamutuli Ncube. Munoona sei kunetsana uko?
Zvakatojeka kuti vaLumumba basa ravapiwa harisi ravo, harifani kunge richipiwa basa nokuti vaLumumba tichivaziva munhu anoita zvepolitics. Saka ministry yekufinance haifani kutora munhu anoita zvepolitics kuti apinde mubazi rinoona nezvemari. Valimumba dai vaida kupuwa basa vaifanira kupuwa kuzane PF headquarters ndiwo kwavanokwana nekuti kutaura zvepolitics vanozvigona. Pamusoro pezvo hurumende ine bazi rinonzi Ministry yeInformation and Publicity.
Nyanzvi munyadza zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Komiti yedare reparamende yatanga kuita misangano nhasi neveruzhinji kuti inzwe pfungwa dzavo panyaya yebhajeti regore rinouya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pebhajeti rebazi ravo regore rinouya, munyori mubazi rezvevashandi Dr. Judith Katera vazivisa komiti yeparamende inoona nezvevashandi kuti bazi ravo rakaziviswa kuti bhajeti raro harifaniri kudarika mamiriyoni makumi masere nematatu nebazi rezvemari. Dr. Katera vati bazi ravo rinokwanisa kuita zvirongwa zvaro nemazvo kana rikawana mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora. Vatiwo kunze kwekupihwa mari isingavakwanire, bazi ravo rine zvikwereti zvinodarika zana remamiriyoni emadhora uye rave kutarisa nzira dzakasiyana-siyana dzekutsvaga mari, kwete kungomirira hurumende chete. Vatiwo vanovimba kuti nhaurirano dziri kuitwa nehurumende nedzimwe nyika dzichabudirira kuti bazi ravo rikwanise kuwana rubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano akasiyana-siyana. Chikwereti chikuru chebazi iri ndeche Basic Education Assistance Module kana kuti BEM, icho chisati chabhadharwa nebazi iri kuzvikoro kubva muna 2015 kusvika pari zvino. Chikwereti ichi chave pamadhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu. Komisheni inoona nezvevashandi vehurumende yazivisawo kuti inoda bhajeti remari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemaviri kana kuti 242 million, asi yakatoudzwa kuti bhajeti rayo harifaniri kudarika zana remamiriyoni nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti $190 million. Pavabvunzwa kuti sei pasina chinoratidza kuti mari yekubhadhara kana kuti uwandi hwevashandi vehurumende huri kudzikira, munyori mukuru mukomisheni vajonathan utaona achivati vari kuedzana pose pavanogona kuderedza uwandi hwevashandi vehurumende. Vanotiwo nyaya yevashandi vehurumende vanonzi vanongobhadharwa vasina zvavari kuita iri kugadziriswawo. Vanongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya vanoti zvinosuwisa kuti mapazi ehurumende achapiwa mari shoma, vachiti izvi zvichakanganisa mashandiro emapazi aya.
Approach irinosenzeswa yekuti vanotanga kuisa maceiling anogona kuafecta makey ministries, zvakare zvinogona kuafecta service delivery. Zvine dambudziko rekuti iro munoziva maministries, ngatiti ministry yakafanana nehealth, ndichipa semienzaniso, kana ministry yakafanana needucation, ndopa tinozotanga kuona supply yemaservices ikoko yakuvhiringa.
Paramende ichatura zvese zvairi kuudzwa kubazi rezvemari. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotarisirwa kutura bhajeti ravo rekutanga mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana dzatevera kurudziro yairo yekuti dzisaenda kumabasa nhasi nemangwana senzira yekunyunyuta nekusatambiriswa mari nehurumende iri mihoro yemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano iri Vaobet Masaraure vanoti varairidzi vakazivisa hurumende kuti vanoda kubhadharwa mihoro yavo nemari yekuAmerica senzira yekuti vafambidzane nemitengo yezvinhu iyo vanoti iri kuramba ichingokwira zvisina mukare akamboona. Vamasaraure vanoti varairidzi vatambira mihoro yavo nhasi asi vashamisika kuwana mari dzavo dziri mumaRTGS dzisiri dzemari yekuAmerica sezvavaitarisira. Vanoti nekuderera kwaita mabhondi achienzaniswa nemari yekuAmerica, varairidzi vazhinji vatambira mari inosvika madhora makumi mashanu ichisanganisira mari dzekubatsirikana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Nhengo dzedu dzarega kuenda kubasa nenyaya yekusahwisisa kwehurumende kuti vavape mari yavo iri muma-$United States. Munoona kuti zvinhu zvekukwira muzimbabwe zvakwira neover 300%. Mari yavari kutambira yavashomasa zvinhu zvacho zvinotengwa mumashops zviri kupera zviri kubhutidzana. Saka nhasi ndopei day rematicha. Takazivisa hurumende kuti kana ichinge isina kutipa maUS dollars musi wa 22 na 23 hatisi kuzoenda kumabasa, maticha achiitawo bishi rekumhanya nevamwe kuti vakwanise kubata zvishoma zviri kuwanikwa zvasara kumashops, vakwanisewo kuwanawo pavanoda kuchinja mari yavo kuti iite maUS kuti vakwanise kutengawo madrugs evana vavo sezvo mamedical aid rasashandi. Ndo mazuva mairi watichashandi kuratidza kunyunyuta nekusapuwa mari yedu nhesi dollars iyo iriyo mari yatakanegoshieta muna 2012 nehurumende. Hurumende yaiti unfair labor practice yekuti vaakutitambirisa mari yatisina kumbowirirana.
Saka iyi nhengo dzenyungani dzamunofunga kuti hadzina kuenda kubasa nhasi?
Vanhu vaisina kuenda kubasa nhasi tikaisa estimate yedu vatakombaila from survey yataita makuseni yasvika 75% yemembership yedu yose inodarika 35,116 ndo uwanda hwemembership yedu. Saka pane survey yataita taona kuti 75% yavo haina kuenda kubasa zvachose.
Asi munofunga kuti zvine zvazvinobatsira here kusaenda kubasa musiri kuita hurukuro dzekugara patafura nevamunoshandira?
Hatina kumbobvira taramba kugara pasi nevatinoshandira. Takanyora mapetition asingaperi tichikumbira nyaya iyo yekuti mari yedu ngaiuyewo iri maUS dollars tikwanise kuoraramawo sevanhu vakaisa zvikuti munzeve vakatadza kutiteerera. Isusu ticharamba tichiita izvozvi kana vachinge zvisina kuchinja pfungwa dzavo. Ticharamba tichisimudza magia tichiwedzera kuita zvimwe zvinonyanyovarwadza kusvikira vakwanisa kuteerera chichemo chedu. Saka tinofara nekuti izvozvo tataura nemamwe organizations tichange tichienda mumastreet protest pamberi apa. Nhasi tichanyora gwaro ravaenda kuna minister wefinance zvakare timurimainda maproblems atinaro tichiita kuti vakwanise kureviewa 2% tax yavo nenyaya yemasalary regime yavo vakupa matiivs.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu tichiita zvehurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Zimbabwe yawana mari yechikwereti yekuti ipedze dambudziko rekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema nenyaya yekuti vave kupedza nguva yakareba vachitsvaga mafuta ekufambisa dzimotokari, uye vemakombi nemabhazi vanonzi vabva vawedzerawo mitengo. Kunze kwekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, nyika yakatarisana nedambudziko rekushayawo mafuta ekubikisa, chingwa nezvimwe zvekudya. Vanhu vanonzi vave kumanikidzwawo kutenga zvinhu zvemari inosvika madhora makumi maviri kuti vatange kuti vakwanise kutenga bhodhoro rimwe chete remafuta kana vachida kutenga nekadhi vasina mari yekuAmerica. Asi padambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari, vaGumbo vanoti vari kuedza kugadzirisa dambudziko iri vachibatsirana neReserve Bank of Zimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaGumbo.
Nyaya yamafuta okufambisa dzimotokari yakambotitiwo merei apo tanga tabatwa nekuda kwekukwira kwemutengo wefuel wakaitwa pasi rose watinati international price market. yaka konzeredza kuti iko mari yanga ichanga tichishandisa isenyika kutenga mafuta yanga iri $20 million per week. Yakabva yakwanisa kuti ichitenga mafuta mashoma pana tinoshandisa. Tanga tichishandisa mafuta iwayo tichifungidzira kuti zvakakwana tichipiwa mari iyoyo yatanga tichitenga nayo forex. Zvazoita ndezvekuti pakwira mutengo mari yatanga tichiwanisa kutenga nayo mafuta haichakwanisi kutenga mafuta akawanda atanga tichitenga ne$20 million. Saka RBZ governor vaakuwedzera mari kuti tikwanise kutenga mafuta anenge achifambidzana nouwandu kana kuti nokushandisa kwatinoita mafuta pazuva rimwe nerimwe mukurima kwedu, mukuita basa redu rokufamba nedzimotikari dzedu kumigodhi nekumwe kwakasiyana-siyana, muzvipatara nomuzvigayo. Chimwe chakakonzera kuti tikurumidze taona kuti zvashata pamwedzi uno waOktoba ndechokuti ndiwo mwedzi wacho wanga wava kutanga kuti varimi vedu vachiwana fuel yekuti vagokwanisa kushandisa mukurima, vatinoti zvecommand agriculture.
Matiwo governor wereserve bank of Zimbabwe vaatenda kuti vaatiwedzerei mari, inenge yakusvika pamari mambotanga mati $20 million ndo yanga ichimboshandiswa pavhiki.
Yes, chokwadi vaakuwedzera mari kuti tisvika pa$32 million per week. Pamusoro peizvozvo ndaita umwe urongwa hwokuti iko tichiwana chimwe chikwereti chefuel kana kuti yatingati credit facility yokuti fuel ikwanise kumbopinda munyika zvakawakwana kuitira kuti vanoishandisa vasaishaya. Asipo zvimwe zvanga zvava kuita ndezvekuti yatinozonzi pachirungu panic buying, vanhu vamboona kuti fuel yenge yanga yava kunetsa vakabva vamwe vatangisa kutengana madhiramu, vamwe vochengeta votarisira zvana Christmas, vamwe vaenda kune yatoti black market. Saka zvese izvi zvanga zvakonzeresa kuti tichiva nedambudziko. But ndinofara kuti ndiri kutaura kuti kunosvika musi weFriday uko dambudziko racho rinenge rapera, nokuti imwe facility yandataurai kana kuti imwe umwe unongwa wandataurawo unenge wava paunenge waakushanda. Saka tichange tava kuti mari yatagara chanisa sehurumende isu kutenga fuel inenge iripo, yatazotsvagai yatinyati credit line inenge yavapo. Saka kubatirana kwezviviri izvi dambudziko rinobharapera.
Mati maona chimwe chikwereti kubva kunyika ipi?
Chikwereti hachidi kutaurwa kuti ndachipiwa nani, asi chiripo ndechekuti macredit lines agara achibvumidzwa. Saka tawana vanokwanisa kutisupplya fuel tichizovabhadhara data, ndozvandingangotaura chete.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reSupreme Court, richipikisa mutongo wakapiwa nedare reElectoral Court wekuti vakakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo yekutsvaga mumiriri wechegutu East muparamende vaDexter Nduna ndo vakakunda vaGift Konjana veMDC musarudzo iyi. VaKonjana vakanga vakwira kudare reElectoral Court vachida kutirira se zvakanga zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaNduna ndo vakanga vakunda sezvo iyo ZEC yakanga yatenda kuti yakanga yakanganisa kuti vaNduna ndo vakakunda, asi ichiti iyo yakanga isina masimba ekudzora zvainenge yazivisa. Asi dare iri rakarasa nyaya iyi richiti magweta avaKonjana akanga asina kutevera mutemo zvinodiwa pakutevera mutemo wesarudzo. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti bato ravo rinoona sekuti rakabirwa nemutongo uyu, izvo zvaita kuti vade kukwira kudare repamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMafume.
Nyaya yanga iri pakachena pekuti iyo zeki yakabvuma kuti yakaita mistake, asi matare edzimhosva arambe achiti mistake iyoyo ngairambe iripo. Zvinozoreva kuti next time zeki inogona kungodaidzira chero nhamba yainoda kumakoti uko unosvikwa uchirambidzwa kuti uhwine, nekuti vari kuti loya rako ratadza zvakati, loya rako harinyanyi kugona. Zvinhu zvashamisa pasi rese kuti dare redzimhosva rinotonga nyaya richiregera kuona kuti iyo nyaya yakamira sei.
Saka mune matanho amuri kuronga kutora here sebato tichinzwa kuti nyaya iyi yakanzwikwa kudare rinotonga nyaya dzine chekuita nesarudzo reElectoral Court?
Tinogona kuti aapile. Tichakumbira kuti malawyers edu aapile nyaya inzwike. Tichikumburisawo kuti matare edzimhosva ngavaziye kuti nyaya dzakadai so dzinofanirwa kuita fairness. Vanhu vanenge vavhota ende zvinokonzera kuti vanhu vasave nekuvimbika nematare kana achibatirira kana kuti achiita madecisions anoita kuti vanhu vasanzwisise kuti inyaya yekungoda kuti vaite zvinofadza rimwe divi chete asi kuteverera justice pasina.
Saka munokwanisa kupikisa mutongo uyu kudare ripi?
Kune dare rinonzi Supreme Court ratinogona kuindisa nyaya iyi kuti indodzikwa patsva.
Imi zvii zvamunotarisira kuti dai zvakabuda kumutongo uyu?
Zeki yakabvuma takaresa hatina kuverenga mapepa ekandidati yedu vakati manumbers awa anga aripo asi zvinoda kuti zvindizve kukoti kuti manhamba awa agadzirwa. Hapana ari kupopotana nezvazvo, munhu wese ari kuziva kuti mavhoti akareswa kuverengwa. Dare redzimhosva rongoramba richiti haiwa mauyiro anoita kukoti haziriwo, asi vanhu vatouya kukoti.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare nestudio 7. Musika wemabhuku weZimbabwe International Book Fair wavhurwa nasi muHarare paine kuchema-chema kwekuti kudhindwa nekuburiswa kwemabhuku kuri kukanganiswa nemamiriro ezveupfumi munyika. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura ZIBF sachigaro webhodhi remusika wemabhuku vaJasper Mainzanise vanoti vanodhinda nekuburitsa mabhuku vari kusangana nezvipingamupini zvakawanda zvinosanganisira kushaya mari yekuAmerica yekutenga zvinhu zvakaita semapepa neink izvo zvinotengwa kunze kwenyika.
Saka nguva nenguva vanenge vachida mari dzekunze kwenyika kuti vakwanise kunza zviro izvi zvinoshandiswa. Idzi mari idzi ndodziri kunyanyonetsa nekubudirira kwe magariro edu nguva inei muZimbabwe. Munoziva mese kuti zvinhu hazvina kunyatsotitwa.
Vamaenzanise vanoti rimwe dambudziko riri kunetsa nderekuti vanhu vakawanda vachakwanisa kutenga mabhuku sezvo zvekudya zvave kudhura. Vachitaurawo pamusangano wekuvhura musika wemabhuku, munyora nemukurumbira vaIgnatius Mabasa vanoti vakuru vemuhurumende vari kutadzisa vamwe vanyori kuburisa zvinyorwa zvavo vachiti vanenge vachiti vari kushora hurumende nekuratidza mifungo yakasiyana. Vamabasa vanoti kuuraya nyika kuri kuitwa nevakuru vehurumende vasingatambire dzimwe pfungwa dzavo, vasingadi kuti vanyori vaburitse zvinenge zvichiitika mavanogara.
Zvino ukange wangodaro chete, kune hama dzedu dzinenge dzichitaura kuti chekutanga maonero nemaitiro akadaro haasiriwo. Munouraya zvinhu, asi kuuraya zvinhu kuri papi? Kuri mukuramba takabatirira here kunatsuro nagudo vachisvura makavasi vachifa, kana kuti tovati huyai tikurukure nyaya dziri kuitika matigere? Nekuti nemiwo muri hama dzedu, mune chekuita nesu, tinokuzivai kubva kare.
Muzvari Roslyn Torai kupfekerwa, vanova mudzidzisi mukuru pachikoro chinodzidzisa vadzidzi chenyadhire, vanoti vabereki havafanirwe kurega vana vachidzidziswa nezvivhitivhiti pamwe nemimwe michina yechizvino-zvino. Muzvari mupfekerwa vanoti vabereki vanofanirwa kuve nechekuita mukudzidziswa kwevana kuti vasaite mombe dzemasanga sezvavari kuita.
Ngavawanirwe nguva yekunzi nguva yevana, nekuti mazuva ano takuona vanhu vakumhanyisana nekunotsvaga chouviri vachisiya vana vari vega, hanzi mwana ari kuona televizhini. Ipapo ndo patirikurasika.
ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti mabhuku ndiwo anoumba ramangwana, kana kuti the book creating the future. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere chegomarara repazamu sezvinoitwa mumwedzi waGumi Guru gore roga roga. Zimbabwe iri kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana mukucherechedza chirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Apo pasiro seriri kucherechedza dambudziko rechirwere chegomarara repazamu. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare netsai dzinoreva vanoshandisa mukana uyu kucheuka shure muupenyu hwavo. Pamwe nekutarisa ramangwana avo muzvare dzinoreva vakabviswa zamu gore rakapfuura. Mushure mekunge vabatwa nechirwere ichi kwenguva yakareba vasingazive kuti vanacho. Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti munhu wese kusanganisirawo munhurume apote achi ongororwa chirwere ichi nguva nenguva.
Breast cancer inoitika kana macells ari mubreast achinge multiply kana kuti aumbika zvisiri zviro zvaanofanira kunge akaita. Panoita abnormal cells ndo patinozoti breast redu rava necancer. And breast cancer kazhinji tinowanza taitarisa takangotarisana nemadzimai. Asika varume vane mazamu, the only difference is mazamu evarume haazokurise zvinoita emadzimai. Saka varume ngavazivewo kuti breast cancer inogona kuwanikwa futi pavari.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu wese anofanirwa kuziva zvinhu zvinoratidza kuti ava nechirwere chegomarara.
Masymptoms ebreast cancer akati wandei. Zvinongodependa nekuti macells embody emubreast racho abuda sei. Unogona kuita a discharge kazhinji inenge yakati sangane neropa. Vamwe vanoita ma painful lumps. Ukabata muzamu mako unotonzwa kuti pane kuungana kwenyama dzisiri dziri normal muzamu mako. Ende zvinhu zvakakosha nekuti kana uri munhu wechikadzi unofanira kugara uchibata zamu rako kuitira kuti uzive kuti zamu rako kana rine utano hwakanaka rakaita sei. Izvo zvinozobatsira kuti kana pakangoitika chimwe chinhu chisiri chemuzamu imomo, you can easily tell kuti aiwo ichi chinhu ichi chakambenge chisipo maybe a month ago.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, muzvare Priscilla Mangwiro, vanoti munhukadzi wese anofanirwa kugara akaona shanduko inoitika pazamu rake kana achinge abatwa chirwere chegomarara.
Toenda pakuti ndingaziva sei saamai kana kusababa kuti mazamu angu pane zvaipa kana gomarara rezamu rava kuvapo. Pane zvatingati kuchinja kana shanduko pasaizi yezamu redu. Takuona zamu rakutanga kuramba richingokura, rimwe riri kuramba riri diki. Kana takuona shepi yezamu yedu yakuchinja, zvinogona kutaridza kuti pane zvakuipa pazamu. Tinogona kuona mazamu edu achita kunge atingati madimples pachirungu. Kana kuona ganda rezamu richichinja, rogona kuita maburi-buri kunge ganda reorenji. Kana toona mazitsinga anenge ari dhaka yakasvibira achibuda pamusoro pemazamu edu. Kana kuona kabundu kana chibundu pazamu, kana kunzwa kuomarara kana munzvimbo yemuhapwa kana pasi peruoko.
Muzvare dzinoreva vanoti chirwere chegomarara chaizikanwa sechirwere chaingobata vanhu vachena kana kuti vaiva nemari, nokuti chirwere ichi chinodhura zvikuru kuti chirapike. Muzvare dzinoreva vanoti vakawanda vanoshaya vanofa nechirwere ichi sezvo vanenge vasina mari yekuti varapwe.
Kenza kare, kenza yaizikanwa ichinzi inorwariwa nevarungu nekuti ndo vanga vane mari. It's an expensive disease. Kenza inodhura. On average, ngati tiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo, ndinonida $450 every 2 weeks.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumi guru kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere pasina muripo. Apo Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose kucherechedza mwedzi weWorld Breast Cancer Month. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana-siyana zvegomarara pagore rega-rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Vateereri, musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekushomeka nekudhura kwezvinhu zvekudya muzvitoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. sezvongo yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vanomisa basa vashandi vana vakapomerwa mhosva yekuita zveuori navaS Lumumba ava vekutaura vakamirira bazi rezvemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhla ka 22 kumfumfu 2018 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okwenzakalayo lapha mnumzane ukhona ukuyana kwakudala kwe-factionalism. Ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenza neleli iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu-P F esithe yangazwani labaphezulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo.
Bathola ukuthi amabhenki amaningi asecalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umsebenzi kawubonanga ukuthi lolu daba kumelungile ekhodi ngokuphuthuma.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Lamhlanje sisungula imfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer. Sizaqhubeka ngalimfundiso kuze kuyefika ngolwesihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo. Iziphathamandla lezi zivalisa umnumzana Miri Rai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresha Mumuradzikwa, lo Azwinandava Saburi. Osibalukhulu walelibhanga umnumzana John Mangutka uthi abomthetho bazalucwayisisa lolu daba andubana uzulu aziswe okunengi. Okumiswa kwabane laba kuze ngemva kokuchaywa kwabo izolo ngosandakhethwa ukuthi ukuba yisikhulumeli sogatsha lwezemali umnumzana AC Lumumba. Ulumumba uthe abane laba bakhipha imali yamabhondi ngudlu e-Reserve Bank of Zimbabwe veyipha osiphatheleni ukuthi bathenge idola lemelika emkambo womkoto babe sebeyifaka ezikhwameni zabo. Sixhume ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kusona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassi Coventry, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele lemisebenzi yabe mihle uthi kulohulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangela magama asemphakathini, yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho nxa ubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista wefinance, okwedlula ugovernor we-reserve bank, and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe, hhayi labeli babonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwumbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko, abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyani.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
Kutho njalo, kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusonisana isihlalo. Imfundo yakhe kayazakali, izenzo zakhe ezinhle kazazakali. Kutho ukuthi waziwa njalo wazakala kubo nabo abaphethe iintambo zombuso.
Singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kaMnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Ngabe uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo, ngabe yena uMnangagwa ngokwakhe uyama ukubusa? Ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo, layo yaziwa ngaye nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sokudla. Okwenzakalayo lapha mnumzane kukhona ukuyana kwakudala okwe-factionalism. Ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenza lanelinye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu PF esithe yangazwani labaphezulu. Akukho okunye, bajeziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo kwakathesi. And kuningi okusazobonakala okunjalo.
UMnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, isixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ubuhuquluzi obetheswa iziphathamandla zeReserve Bank of Zimbabwe lobu buvezwe nguLumumba izolo ekhuluma enkundleni yeFacebook. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokhu nxa kuliqiniso kumele babotshwe laba abantu. Ngakwelinye icele, abatsha bezanupf bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu. uLumumba uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye lawe-Central Intelligence Organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhaka le-RBZ ukubamba izigigamkhuba ezibhatheka kunkohlakalo lokuthengiselana imali emkambo omnyama. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni, ikakhulu eyakwamanye amazwe, kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithenga beyithengisela ngentengo ephezulu. UMnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba ezigqila uZulu ovele ezidubekela.
Uhulumende vele aphumele egceleni ukuthi yikho sibili osofenzakala emthethweni. Nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala, kumele labo bantu babotshwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uLumumba ngaphambi kokuzikhulumela ngokusuka ekhanda lakhe.
Kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuzanu PF uPupura Itogarepi wethule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacathengelwa ukuthi batshontsha imali e-RBZ besiya emkambo omnyama. Uthe lobo bugqili buyisitha selizwe, ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba limsebenzi emibi. Kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba laleli nyathelo, ikakhulu kulandela ukuqhatshwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama labo abacathenayo ukuthi yibo abatshontsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ. Bathe lokhu akusikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esibha ubufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali, kodwa bese kusiba segcekeni ukuthi bekuyindlela yokuyangisa izitha zakhe. Ngomnyaka odlileyo uMnangagwa waveza amabizo alabo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe, kodwa kwabasobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe, njalo akula ngitsho lo yedwa wabotshwayo. umnumzana Albert Sibayisaka Muse Harare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseleni umlotho welizwe.
Udaba lokuthi amalungu afana labo CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo womkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu sephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazele kakhulu ngokuqhathwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethulwa kwembiko kugatsha lwezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. Iningi labantu lithi lumsebenzi bekumele wenziwe ngabogatsha lukahulumende lokwethulwa kwembiko lokusakaza. ULumumba waxosha ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathi ntambo walolugatsha umnumzana Patrick Zhuwawu. Kusenjalo kudaba esithanda kuluthola umnumzana John Mangushka, yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirite Remba, uNomen Mataruka, Gresham Murazikwa, loAzintawana Sabure sebemise umsebenzi kulandela ukucathakelwa ukubana basebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. Umnumzana Mangushka uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 Mfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-half past 7 ntambama lango-half past 6 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Umagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba olukhwezwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo olokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Umlilo ufikise udaba lolu enkantolo ngeviki edluleyo emelwa ngumnumzana Tendai Biti oyinhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lanxa umlilo esithi udanile ngesinqomo somthethwandaba uthi uBiti ubuyelile njalo enkantolo lamhlanje wacela ukuthi udaba lolu luthethwe ngesikhathi esifakelwa wonke amanye amacala.
Silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethwandaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene e-court ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Lomthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ukuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kolokokuthiwa yikokheshi ngoba zathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe ngakula mali kube sengathi yikheshi. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kuikokheshi kumbe kubothelekheshi ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction ye-cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1000 sokumele ubhadale i-$20 so imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhonona njalo bayahlukumezeka kodwa ngabala indlela abangalungisisa ngakho kodwa sithola ukuthi futhi lo mthelo kawukho emthetheni ngoba wabizwa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho uminjani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kula ma-shortage amaningi izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona mbesate kuma-black market zitholakala zidula ungakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3 50 cents khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali litholakala ku-black market lithengiswa ngama-$8 $10 i-cooking oil kayitholakali ezitolo lapho etholakala khona litholakala 1-1 ngathi kula ma-queues amaningi xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market itholakala kwa-$10 kodwa imiholo yabantu ngayikakhwezwa nguhulumente kumangathi amakhampani ngayikakhwezi imiholo yabantu.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare esifuna umthelo okubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali wesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende usebonile ukuthi kulehlekana labo somabhizimusi bemanyene leziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF abatshotshozela umkambo wensitha lokuswelakala kwempahla ezitolo. Umnangagwa uthi ngalokho usezabumba imithetho ezakwenza kube lukhuni ukuthi ukuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha lokukhwezwa mahlayana kwempahla ezitolo. Kodwa uzaphumelela na? Lo ngumbuzo esiwubuze isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyadanisa ukuthi abadala laba abafundi ngesikhiwa sithi experience is the best teacher. Umgabe lo Mnangagwa bahlale 38 years bandawonye. Yikho ke uma sigxanguza sesenza khonokho okwenziwa ngu-former president ubaba Robert Mugabe, sitshengisa ukuthi ngakulanqubukela phambili, akula development. Into yokuqala yikuhlabisana kahle njengabantu beZimbabwe. Phinde sihlalisane kuhle lelizwe jikelele singathi international community. Sesuka lapho sizaqalisa ukusebenza njengabantu sivuselela i-industry le-commerce. Okwakhathesi akula production, akusela ntuthu ziyathunqa kobulawayo lamanye amadorobho. Ungaswelakala i-production, bangaze bafaka ama-price control, kuzakwenza ukuthi izinto ziswelakale ezitolo lama-shelfini. I-price control ayizange vele isebenze lutho. I-demand and supply kwi-economics yiyo enza konoko ukuthi izinto ziphelele nde zibe ziphithwane.
Manje wena ngombono wakho ubona ngani kumele kwenziweni?
Ngabe ngiyabalethuba, ngabe ngiyatshela uMnangagwa the cabinet yakhe lo minister lo mutsha embonangeni bazamxotsha ngoba uzama ngamandla wonke ukuthi iZANU-PF yona ingangeni kupolitical bazamxotsha njengonkosana moya. Abacebisa ngithi akuqale kuzanwane i-MDC leZANU bangahlansi balungise i-confidence yabantu abafuna ukuzafaka imoto lapho abantu benze okuthiwa investment lama-factory aqalise ukuba khona le-railway system isebenze. Konke khathesi kobulawayo kunje abantu abalangitho lamafutha okupheka bayahlupheka izimoto zigcwele imigwaqo 4 to 7 kilometers khonapho abantu bahamba ngenyawo akulaluto. Kanti i-price control yize.
Umnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla elokudla eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba we-Constitutional Council kwele Cameroon usunqume ukuba umongameli Paul Biya unqobile kukhetho olwenziwe mhlaka 7 kuyona le inyanga ngemva kokuhluza udaba olukhwezwe kuleli dale ngabamabandla aphikisayo. Abebandla lama-Democrats khonapha eMelika bathi balithemba lokuba lonyaka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende bazanqoba babe banengi kuleli dale ukuze benelise ukumelana nalo mongameli Donald Trump lapho bebona ephambanisa. Inyanga kamfumfu inyanga eyabekelwa ukuthi ibe ngeyomkhankaso wemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele umhlaba wonke jikelele we-Breast Cancer Awareness Month. Le yimvukuzane ehlasela kakhulu omama lanxa nje itholakala kuhlekana labobaba. Imvukuzane le ihlasela kakhulu omama asebele minyaka engamachumi amane loba ilakho ukuhlasela abaleminyaka ephansi kwale. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inyanga kamfumfu inyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo. Kodwa ukuqala okumele kwenziwe ikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice kobulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usista Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyebele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years usiya phezulu, kungathi ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye sithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yebele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emulini futhi ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthathe amanyathelo awokuthi welatshwe.
Usister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yevele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisa iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyakwi-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokho sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina benganathi njalo bengabhemi.
Usista Ndlovulayo owe-Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yeveleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ubezazi ukuthi amabele aminjani ngoba ikho lapho uqala khona ujinjo ungabona ubukhulu bayo sobujinjile the shape lombala wazo ungabona kusiba lamadimpu lokho isifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni lalapho kumunya khona umntwana ungabona esokule mithambo yegazi echiyeneyo ephuma ebeleni ungabonakala nje irush amaqhubu amanyathile angajwayelekanga ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi kwesikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokuleqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile kwesikhathi leli qhubu lingabe lihamba hamba nxa ulibamba kumbe limile li nxa uthi uyakhami vele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga amanye amanzi alobomvu ungabona kumbe kuphuma isilonda ebeleni kumbe duze lengono ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba
egqira usister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazibika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa
ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu eveleni kumbe ivele lakho seliguqukile selitshintshile seligula selibuhlungu selivuvukile kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo nxa kule clinic eduzane hamba eclinic uyezibika ukuthi kulento engakuchelesisiyo ngevele lakho.
Imvukuzane le ilakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya igcine isimemetheka emzimbeni kugcine kusiba nzima ukuyelapha kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala. Obaba bona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeni kulabesifazane. Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emabeleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yevele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile ele kubeke lilalela balalela bathandekayo kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizaqhubeka silethulela khona imfundiso ngomkhuhlane we-breast cancer. Duna Malaba Ndux Malax waunganani okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lamhlanje limise umsebenzi isiphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.